Good evening, Zimbabwe. Welcome to The Connection, a platform where we discuss all things youth. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, November the 6th, 2018. I'm your host, Ntungameli Nkomo. Tonight we are talking to college and university graduates who are having challenges getting a job. If you are lucky enough to have secured one, we would also love to hear from you. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also at www.voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. President Emmerson Mnangagwa has been busy lately keeping thousands and thousands of graduates from various universities across the country. Attaining a college or university degree is obviously a major milestone that gives many people cause for celebration. But the prospect of securing a job is a headache for many in Zimbabwe, given the prevailing economic collapse. And tonight we want to hear your experiences. If you are a recent graduate, have you had any luck yet? Let's get connected. And as you know, this is The Connection. Lingabalichona njani Zulu Uganda baZulu weZimbabwe ikutibana kuhlelo lwenu uhlelo lobasakhulayo uhlelo The Connection lamhlanje lapho isixoxa khona labasanda qeda izifundo zabo emakolishini la kuma nyuvesi liza khumbula kubana umongameli welizwe ubaba Mnangagwa kuma viki kunyanga ezimbalo ezedluleyo ube gijima esiya lelale kuma universities esiya kokhela ke imicimbi yokugraduate kwabasanda qeda ke isifundo zabo yabo ukuqeda isikolo usuyiphethe idegree yakho usuyiphethe idiploma yinto ethabisayo kakhulu kodwa eZimbabwe uthabile unjalo kuba lokho esingathi ngesiNgisi yi-bittersweet moment ngoba yebo usuqedile kodwa imisebenzi uyazi kayitholakali kalula ngokutsho kwabanye 90% of i-population eZimbabwe kayisebenzi kayilayo esingathi imisebenzi i-formal employment abantu abaningi bayazisebenza. Ngokunjalo ke abaningi bathi beqeda ke izifundo zabo laphana bajabule kodwa bakhathazeke kakhulu ngoba imisebenzi bengelala iqiniso lokubana bazayithola na imisebenzi. Baningi ke asebegraduatile kuwona lo umnyaka inkulungwane le nkulungwane thousands and thousands. Esifuna ukuzwa ke esifuna ukuzwa lamhlanje kibo ukuthi bayithola na imisebenzi. Nxa bengayifumani baziphilisa njani? Basebengenile sebethengisa amatamatisi ngoba banenga amavenda abangama college lama university graduates. Siza kuzwa ke kibo kumzuzwana elandelayo. Ndiyo nyaya yatu ukurukura muno pano pachirongwa chenyu muri Zimbabwe nasi nyaya. Yeve chidiki vachangopedza zvidzidzo zvavo kuzvikoro zvepamusoro-soro zvinosanganisira ma colleges nema universities. Nokudaro mvunzo atikuda kuvunza kwavari nhasi ndekuti vari kuwana here mabasa kana kuti vava kuzviishanda here vavhura makambani kana kuti vakutengesa mumigwagwa zvavakuita panyaya dzekutsvaga cheuviri panyaya dzekutsvaga raramo ndiyo nyaya yatiri kukurukura nezvayo nhasi. I know we have our first guest. My producer just said something in my ear, but I didn't get the name. Okay, we have a graduate by the name Rumbidzai. Rumbidzai, good evening and welcome.
Good evening, how are you?
I'm doing great, and how are you doing?
I am fine.
Where are you calling us from?
Okay, I'm calling you from Masingo.
From Masingo?
Yeah.
When did you graduate, Rumbi?
Okay, I graduated in 2015. Master's in agriculture.
2016.
Oh,
2016.
Yes.
And how far have you gone? Do you have a job? Have you opened your own company? What's going on there?
I haven't secured a job at the moment, so I'm just saying need to come up with some projects.
Mm-hmm.
But they're not that viable, looking at how the economy is performing at the moment.
Uh-huh. Saga, what kind of a project are you looking at?
Okay, I was trying to start a HR where I'll be selling day-old chips, Roadrunner day-old chips.
Mm-hmm. Ko vamwe vaka dziza navo Rumbi vapapi?
Chese hapana mbuta mbonyakowa na basa. Especially from those who I vandaka dika now is undergrad. Most of them are still at home. So for us who went for masters, it was better because at least we had something to occupy us. But now it's difficult.
Saga, parizno, urigu urarama se?
We are just urarama onis, nungu boku wa bereki. The way we used to urarama with big things.
Mhm. Asi se nyanzvi mune zvekurima agriculture hasati wamboendawo kuhurumende ukakumbirawo ivhu here ukati ndoda kuvhura project kana kuti ndoda kupinda mune zvekurima?
It's very difficult because hatitombozivi zvinhu zvacho zvinofamba sei. Isemba unoenda unochiudzwa kuti ma procedures achoni mungozi kana ma waiting list kana sometimes mungona kunzwe mune ma anozichi kana kufoma kampani even kuti wane ma loan, so it's very difficult.
Mhm. Saka currently Rumbi, how are you surviving? What exactly do you do?
I'm just at home.
You're just at home?
Yeah.
And I mean, so I know there are very basic things that you need as a woman, that you need as an individual. How do you secure those if you are not working at all?
it's very difficult, I can say, but at the end of the day, my parents, they always try to provide because they also understand the economic situation that we are in as a Muslim. So that the little that they have, they make sure that we share among me and my siblings, the little one. So we just have to stay within that they are means.
Mhm. And go vabereki vacho vanoguma vakuchema chema. I know people who are as old as I am, mid-30s, some near 40s, you know. Some are still,
yeah,
surviving nenyasha dzevabereki. mumwakatoroora sevabereki ndo vari kutoprovida for iye nemhuri yake.
Yeah, that's true.
Saka kana vakaterera rumbi vehurumende, chero ani zvake, what would be your last word?
Okay, my last word would be maybe they must do something, because as you see, kuti tingoramba takangogara kumba, if they are talking of ma kunonzi tiri like that banks that they open, they think that you must be registered. Some of us, we can't have that. It's not all of us who can have those privileges. So maybe if they could come up with some initiatives that could help, if so was not wanted to rise or even who could have been even my government organizations, even on a voluntary basis, so that we gain experience. Because it's it now, no one can employ you when you are not experienced. That is one for me, the challenge. Most of the graduates, the issue in them to don't have experience, no one can employ you. So maybe if they could allow us to undergo voluntary training, or it would be better.
Thank you there, Rumbi, and we really wish you good luck. We wish you the best.
Thank you.
Ngorumbidza inarage lo usichayele ucingo esemasvingo uti wagraduata ngomnyaka ka 2016 oka 18 usuphelile 2 years gagaze asebenze uti uyingcwethi kwezokulima kugatshalo agriculture kodwa msebenzi kayitholakali kalula. Ngimbuzile ngathi ukuvula inhlelo zokuziphilisa njengoba ungumuntu lobuciko kwezokulima oyingcwethi wathi hayi khona ukuthola icapital imali yokuqalisa lawo maprojects kuyahlupha kakhulu. Siqhubekele phambili ngohlelo nxa usanda sixhuma vathangoti bata chirongwa ndechenyu chirongwa The Connection. Nasi tiri kutaura nevachango pedza zvidzidzo zvepamusoro soro kuma colleges nekuma universities. Sifuna kuzwa ukuti kulula yini ukuthola imisebenzi vayayithola na. Nxa kungelula inhlelo zokuziphilisa zona ziyavuleka yini. Dimbo tora mumwe mutereri zvekare va Ane su chari va chari magadi
nosi magadi baba
aiwa tinofara kana muchifarao mati bata muri kupi
pana pati baba Durban baba paite kwini South Africa
muri ku Durban
ya
aha ma ari kubatika here mabasa ikoko.
Zimbabwe kana kuti South Africa. South Africa.
Aha. Saka ikoko kuri nani kama basi kune kuZimbabwe?
Ya kuno kuri nani pane kuZimbabwe ndakazongoitawo diploma rangu ye plumbing. So far I got my own company and ndakurana.
Aha. Saka ndimwe vakuruka. Eva Vachari.
Hello.
Mkoma Chari.
Yes, Baba.
Ndati ndimi wakuruga, ndipeo basa kuplumbing ikoko ndidzoke kumusha.
Kuna ma wantu pane nguva zvinoto business number flow. Nguva number two business is down. Saka hatisata kuemploy, employ semi muya, you are too expensive. pamwezi kubhadhara.
Hai susa hapana hapa tino ati dhuri chero basa racho kana muchifunga kuti hatiri goni takurira kuma reserve ka isusu.
Yo bai diga manyo wakudanga here.
Ah taita zvese mudhara.
Aiwa. Ndikana enyu aina diako.
Aiwa tinotenda mukomachari. Saka kambani yenyu muri kuemploya vanhu vangani?
So far ndine 6.
Mune 6.
Eh.
Aha, ndeve ku Zimbabwe kana ndeve ku South Africa kana kuti hamuna rusarura Ganda?
I want to go to Zimbabwe, both the way. When South Africa, Muno Manje, one of them Zigora or Gudi, Zuta Jaina, Shandi Machandre, Gudiata, Shanda, Noshanda, Banjo, Muno, South Africa, one of Quesa, one Nawaya, Gudi, Ashanti, Manji, any time, a Gudi break in a lunch time, Mosara, Dimatuzi, Anuko Seta Matuza, Ashana Ken Matuz.
Aha, saka moda vanhu vanetsika ka.
Moda vanhu vanotsika, vano respect, vane discipline.
Aha, naiwa tinozvikudza. Tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma chari. Tinoshuvira kuti kambani yenyu ikure zvachose vanhu vakawanda vawane mabasa mukambani yenyu.
Zvakanaka munhu waMwari.
Aiwa tinotenda zvikuru. Uanesu chari use South Africa utiena wagraduata ngo 2015 njalo wagraduata wafunda kona le South Africa. Waba le diploma ku plumbing uti wavula ke ikampani yakhe kathesi ulezisebenzi ezisikhombisa. Asiyambongela ke umnumzana Anesu Chari. Silomunye njalo umlaleli ecingweni kondiana reparunare apa.
Hello.
Yes, mkoma wangu mapina muchirongwa zita ndiani?
Ndaitwa munyaradzi Taruva.
Munyaradzi Taruva, matibata muri kupi?
Ndiri ku Zimbabwe.
Kupi kwacho yakakura mukoma wangu?
Westgate Muharare.
Muharare umo.
Eh.
Ko ichiri Sunshine City here sekudhara?
Ah. Akusina Sunshine.
Zvakaperera kupi?
Nyika yaoma iyi mukoma. Wechidiki tinongochema.
I know. Asi zvichanaka. Ko imi ma graduate rini?
2014.
Kupi?
Kubva kuNasty ndaita Bcom Finance.
Bcom Finance.
Nasty Blower.
Aha, saka pari zvino muri kushanda here?
La DC hakuna makasa kuma kambani akufara mamwe. Industry hakuna the job market yana yakakura compared kuti nema graduates anobuda pagore vakawanda vanenge vachingo join labor market iko kusina ma opportunities acho na market match.
Yeah, I know it's a very challenging. Saga, have you had any job since graduation in 2014?
Eh, ndakamboenda kumwe zve temporary but zvaingoizvo kungoti zve contract.
Oh.
Zvika zvina kuzoenda mberi.
How long did you work?
It was just for 8 months.
8 months. Saka since 2014 to 2018 you only worked for 8 months.
Yeah.
Saka pari zvino muri kurarama sei?
Upenyu vacho ndiwo kutongoitawo zvekutotongojoina vamwe tichingoona kuti tingaita seiwo kutotagawo zvekutengesa apo neapo uwanawo chouviri. Bhikozi zvakatooma hakuna. Taimbofungawo kuti gore rinoiri zvinhu zvichachinjawo. Takatarisirawo kusarudzo idzi but ine zvakazongoitikawo manje zvinhu zvaana zvakutenge zvakutoita wese
aishi ndakambotaura neimwe shamari yangu last week hanzi matsotsi ese ari kubhena mari apa ndimi wefinance ka mukoma taruwa hapana dzimwe nzira kwete zeuori but dzimwe nzirawo dzamungawana semunhu ane njere so ane metsi mumusoro
nzira tinoita manje tikatarisa ikonomi yedu energy yatove more informalized saka ikoko ndokwatinenge tichitotsvagawo maopportunities ikoko ndo vanhu vatinoita kutotraya kubata nawo ukaenda nana Gazaland kunana Glenview nana askuzana but zvimwe zvationa manje zvatinenge takadzidza kuchikoro kuti uende unoti munzvimbo iri informalized kuti uti kuda kuimplementa zvinhu zviri too formal zvinotinetsei so kunenge kwatongove kuti toita tichitokompromisa kuti tione kuti tingaita sei ngaona
cheuviri
yeah.
Aha. Mane mhuri here?
Ndina pari zvino.
I know. And zvinenge zvichinetsa kuzvopfunga nezvazvo kuti kondotanga mhuri apo ndiri wanga ndinozvofambisa sei, handizvo?
Ndizvozvo zvokuti unongoida kuona kuti wotanga wadyei wapfekei wozotanga wogaya kuti umwe wodyei wopfekei futi zvinogona kutinetsei.
Haiwa rambai muchirwisa mukoma taruva zvichanaka rimwe gore.
Toramba takashinga.
Siyabonga umunyaradzi Taruva uti yena wafunda enasti wagraduata ngo-2014 ule degree kufinance kwezemali phela yivo vantu esithi va-smart ngesingisi kodwa uthi wasebenza since 2014 kuze kufike lamhlanje 2018 uthi wasebenza 8 months kuphela waphela umsebenzi wakuyi-contract nje esikhatshana lanamhla kasebenzi siqhubekele phambili ngohlelo kanti bantu bakithi lingaphi lina liyasebenza na iyatholakala yini imisebenzi emathebelelende lingenwe yini sifuna ukuzwa lakini abantu esibatholayo abafona ngabe sishoneni kuphela mandebele lingaphi liyasebenza na kalilalo yini udubo lwemisebenzi dimbotora zvekare mumwe mutereri vatawanda mutambara mugoma mutambara makadi
tiripo zvenyu makadiwo
aiwa tiripo hedu matibata muri kupi
ndiri kuno zvangu kupietermaritzburg ndiri kusouth africa
kwakamira sei
hai kuno kwakanaka chete chando chete zuva ranhasi kunotonhora ya
weather yenyu yakadhakwa kunozotonhora sei musama
inzvimbo yacho namukozva kana uri pedo negungwa pakaipa
yeah, I know. Yeah, asi ngatipinde edu munyaya nhasi mukoma Tawanda. When did you graduate?
Ndagraduate zvangari 2008. Yeah.
Which department?
Yeah, ndandiri kumapepa okunge ndishanda kumochari kuma management of mochari kuZimbabwe zvangu.
Okay. Yeah, saka mabasa ari kuwanikwa kupietermaritzburg uko
sofa ndakamboshanda kuZimbabwe hakuna ndikamboshanda ithink 6 months kufidelity mortuary ndikasiya ipako nenyaya yekuti mari dzatibasa asina mari dzati asingabudi nobva ndasiya nobva ndatanga kuya musouth africa 2011 ndopandakatangawo kuzamawo mubatsi wemaoko ndichitipanina pandaona kuti nyika yedu hatisi kukwanisawo kuwanawo mabatsiro une chaunoziva une mapepasi ako hakunawo basa rawaikwanisa kuwana bva ndavuya musouth africa konda kuzviitira zvangu mubatsi wemaoko
saka ikoko kusouth africa muri kushanda
so far ndakuzvishanda zvangu shatamu ndakuita basa rezvamatiles ndichiita hangu matiles ndakuita onai ndaonekwa kambani wokangu kandakuzvishandawo
Vagomana ko ndambotaura I think ndiva ndiva nizviya ndofunga ndirumbidza here anga achitaura kuti ane company woku South Africa ko ndodzoka ndovhu monibatsira ndovhurawo yangu here vamutamba
ya zvinoita asi kuti zvinogona zvinoda be patient nokuti ihombe kuti utange kunzwa kutanga kambani nokuti kuti utange unotongotanga kutambura chose zvinotora nguva kuti uve uzikano wokutoona makastoma wakuita nokukura nokukura azvinotoda kuti uve patient ndakadero
aha saka yakura sei kambani yei
I so far ndikutaura ikono parizvinowo ndabudirirawo zvave zvinhu zvakanakawo sokunda kukwanisawo kutsvagawo vanhu vanondibatsirawo ndosiyawo kumabasa kutanga ndaitawo zvokushanda ndiinini pachemeni but ikono nda kutsvagawo vanhu vandinosiya kumabasa makuseni ini dzangu ndongouya manheru ndivacollectawo zviri kuitawo zvichiitawo zviri nani iri kukurawo kambani yedu
aiwa tinozvirumbidza saka vanhu vamunoshanda navo kana kuti maemployees mangani
kofa ndava maemployees 6
mune 6
ya vandava kushanda navo pari zvino
aha aiwa tinozvikudza izvozvo asi mambotaura kuti muri nyadzvi munyadze mamochari and I would like to believe there is more profit in death. There is more profit in misery. There is more profit in sickness. I know I sound very cruel, but that's just the way it is. Say musina kutsvaga, say musina kushandisa. Unyanzvi hwenyu munyadze mamochari kutovhura business in that field.
Nyekuti chokutanga ndakasvika muno muSouth Africa ndakambozamawo shuwa kuti nditsvage basa iroro ndakamboendawo kunonzi kudove funeral iri muno muSouth Africa kwete mwezi inonzi AFOP ndakamboendawo ndikambozamawo kukandawo mapepers angu asi kuti chinhu chaindidzorera shure nyaya yekuti mawork permit ndo yandanga ndisina ndo zvakanyanya kundidzorera shure ndichizamawo kuti ndingaonawo basa ndikanda kumafunerals akawanda akasiyana-siyanawo muSouth Africa asi kuti inyaya yekuti mapepers ndo vanoda mawork permit 1 year ndo zvinhu zvakandisungira player kusvikara dzangu ndazosiyana nenyaya kuona kuti basa randaiwana shapushapu ndakambowanawo kune imwe inonzi mungoni funeral ndikashandapo about 3 months but mari yataipuwa yanga iri shoma nenyaya yekuti basa radaishanda mozva kana uchishanda muzvitima everyday zvinhu zvinokwadza chokwadi saka ndakakurumidza kuzofiya nenyaya idzodzo kuti mari yedu yanga iri shoma salari yataiwana saka ndobva ndati regedzai zvangu ndizviitirewo basawo randaiziwawo ndobva ndakatanga kuvhurawo kambani yangu ndichiona kuti raichinjawo zvaikwanisa kuti raisi yangu indire mberi
aiwa ndinomushuvira rombo rakanaka mukoma atawanda mutambara uyezve tinomutendai nekupinda muchirongwa chedu
ndinotenda zvikuru
long tawanda mutambara yena usi vambe ese Peter Maritzburg kwele South Africa n'angapazami uti wagraduata ngo 2008 uingcweti entweni zokulondoloza amamochari izindlu phela zokugcinela abafi nezokugcinela isidumbu so kodwa iSouth Africa uti wafika wawudinga ke lowo msebenzi wathola kwenye imochari kodwa yeyi babemholisa imali encane kakhulu engahambelani lobuhlungu lobunzima obokubona izidumbu mihla lamalanga wasechiya ke lowo msebenzi wayavula ikampani yakhe yamathayila vanenge ngibazi abala makampani okufaka amathayili kwele South Africa abanenge ngomkhaya bami bayaphumelela na siya kuphakamisa lokho siya phambili ngohlelo pressing forward it's a 7:30 no it's a we had a time change should be 8:30 and now and we still have 30 minutes remaining on the clock we have another caller on the line that's a club Klapos, or is it Klopas, Matambandini. Good evening, caller, and welcome.
Hello, how are you, sir?
We are doing great, and how are you?
I'm fine.
I have a feeling that I butchered your name. What's your name in full?
Written Klapos Matambandini.
Klapos Matambandini.
Yebo.
Okay. Munotaura, munokuluma, you speak.
And no taura and dimushona kasuhara.
Okay. Matibata muri upi va Klapos.
Botswana. Mshimbo inonzi Ramutswa.
Kwamira se paramutswa.
Ramutswa kuri kupisa zviri nani nhasi.
Aha. Ari kuwanikwa here mabasa?
Mabasa asi kuwanika. Actually ini ndiri basic South Africa. Saka ndakangowanawo basa kune imwe kambani ichibvengo nditransfera kuno ku Botswana. Pane plant yandiri busy nayo kuisa magesi yebhekari inonzi Bolax. Saka extender bhekari yayo, saka ingori project kusvika muna March.
Oh, March next year.
Kuisa magesi mo. Yes. Ndodzokera hangu kuSouth Africa, ndokwandiri based.
Saka muri nyanzvi munyaya dzemagesi.
Ehe, tinobata moto chaiwo chaiwo.
Aha, maka graduate rini?
1998.
I'm sure from ever since matwani mabasa akawanda ka, you've worked many jobs.
Yeah, ndakasevenza a lot of companies mu Zimbabwe. Ndakangoshanda, it was just for 2 years for Zimbabwe Sugar Refineries muHarare. Ndikapera wo contract nekuda mahari dzadzisingachafambi zvakanaka, vatabudawo wakunanga wa kuSouth Africa. Ndokwatakangosvikawo ndikamboshanda kurailways yeSouth Africa just for 3 months. Nenhauye mapepa ndaandisina work permit. Ndikabva ndikambowana zvimwe zvitemporary permit, ndikambosenza kuAnglo Platinum kuRustenburg Bank mumine 1 year. Rikapera nekuda kwemapepa, kusvika tazviwana mapemiti ekutanga. Ndopatakazotombowana basa ranga riri nani kune imwe kambani yemagetsi. Ndikapusha for almost 7 years ndiri ukoko. Ndikazobvawo ndakuedze kumutsa kambani yangu ikamborana. But nekuda kweui foreigner, mabasa acho anga akunetsa kuzvimatenda zvataiwana kuminisipariti zvanga zvakunetsa kuTswane. Vanga vakuda zvinhu zvakawanda, saka zvanga zvakuziringa kuti tinoda vanhu vane IT zvikazodai zvikazodai. Kusvikira ndaona kuti hai, kuti udzokere kumusha hazviiti. Ivanangotsvaga kuti kambani kwakudzokera futi mukambani tingotange kushandira vamwe varungu. Saka ndo vandinawo pari zvinezvi.
Asi kuri kushandikako
nhau yemapemiti ataka applya since last year November hasati abuda. Marisiti tongori nawo, saka pari kunetsa. Hatichazivi kuti mapemiti acho achabuda here, haachabudi. Saka kuti ufone kuhome affairs kwai vanongoti it is still pending. Ndakaiona application yako, tichakutumire message. Up to now it's almost complete 1 year now. Ndakangomirira mawork permit. Saka zvine zvakunetsa manje, ukapinde kumusha paunodzoka upiwa madei, but you know hapa sleep, zvinobva zvanetsa futi.
Mhm. Aiwa, murambe makashinga mukoma wangu, mishoma permits acha vacha magadzirisa ari munzira.
Tinongotarisira kudaro patika zhinji. Home is best set tarisira kuti zvatakauya tikamhanya tikavhota zvikaendawo nepamwe. Ai. Tarisiro manje kudzokera kumusha yakunetsa.
Kuvhota makadzikwa nevhoti mudara.
Kuti kudaro.
Ndozvari kutaura, ndozvakataurwa nedare Constitutional Court.
Aiwa, izvo hatina kuvhotera kudare zvese.
Asi
chakazoita kuti dare ripindire chii? isi takango vota zvikaverengwa kudarira izo kwana pasi hapo isi takango vota nemunhu ataka votera tomuziva kuti uyu ndiye akahwina kudarira inokwana pasi hapo
na hanzi aiwa aiwa tinotenda mukoma Clapos murambe makashinga mukoma wangu
aiwa tijaramba chakashinga handinotenda nhasi mazogonawo kwete kuramba mongofonera munhu wani zuva nezuva itinoteerera kubva tichitanga chirongwa ichi everyday but kufonerwa chaiko ei kunonetsa kunonetsa
ndine urombo mukoma wangu asi henceforth going forward moramba muchititumira nhamba dzenyu pawhatsapp tinenge tichizomufonerai mupinde muchirongwa
aiwa tinotenda
okay thank you so much mnumzana Claposa Matambandini usebenza kwele Botswana okwamanje ulomsebenzi eBotswana kodwa yena ubhese eSouth Africa lapho kule company isebenzelayo kodwa otho kwamanje useBotswana lapho afaka khona amagets kwenye inkampani umsebenzi wakhe uphela ngoMarch kona le kwele Botswana abe siyaphenduka ke kwele South Africa uyaqhubeka ngomsebenzi kodwa ukhala ngendaba zama permits uthi sengiyakhitshwa manje uthi wa applya njengabanengi kodwa kakezwa impendulo from ugatsha lwe-Home Affairs silethemba kuzamlungela uhlelo luyaqhubeka uhlelo ngolwabasakhulayo uhlelo The Connection lamhlanje sikhuluma labaqeda isifundo ze-college university kodwa imsebenzi dololo abanye bayasebenza kodwa abaningi bathi hayi akulula abanye zindaba ezinhle sebela amankampani abo liwazwile amajaha amabili athi ase-South Africa balamankampani omunye uthi uqatsha abantu abangu-6 layo omunye uthi uqatsha abantu abangu-6 siyakubongela lokho siyababongela laba balisa silo omunye njalo umlaleli ecingweni kodi nani paru nari apha halo
halo makadizeni
tiripo edu mkoma makadini
takasimba zveni kuri chei kuamerica
no kuri bho chando kupisa chete kunoku halo muripo heri
Cape Town
Cape Town kwamira sei
chando nemhepo hataoda kutopepereswa
saka chando chaakumutadzisa kakutambira mugungwa umu
mugungwa musi kutambirika takambotimbotiza vana mudhara ngwena kumusha kuti mboyatambe kumvura mvura yacho
ngwena iwaniki kamu mugungwa
takaitiza kumusha ku
saka kwamira sei mukoma Samson kuSouth Africa aripo here mabasa
mabasa kwakaipa mukoma tachitombokumbira kuti tidai mudhara ngwena vadzosera mbudzi kumuridzi wadzo
gonyembe ndedzavo ka inga vakahwina
havana hwina vakabira mudhara wedu but regationo kuti vachabira futi economy because tiringoona vanenge vachingonyepa nana muturi muve vanongobatana vamwe vacho vachingovaregeza tisi kuziva kuti zviri kungofamba sei
ingadare rakataura wani kuti hai wa chinhu ndechengwena ichi yakahwina zvine mutsindo uye zviri pachena
mukoma zvingaita pachena munhu asingatauri kuti ahwina nemavhoti mangana hatisi kuziva kakuti vangwena vakahwina nemavhoti mangana
zvakataurwa wani mukoma Samson
handina figa ina handitoizivi naangobva kuti wakahwina ne41% ne51%
saka pari zvino muri kurarama sei muri kushanda zviri kufamba sei
haingori kiya kiya mukoma wangu hauzoshayiwiwo zvakuve chikafu but upenyu huri kurwadza chaizvo Hai kukwe igomera tiripo kudonha tichimuka kukosora nekupfira chaiko.
Tambotaura nevamwe vaviri ku South Africa ikoko vanga vachitaura kuti vakambotatarika wasi mumwe andofunga nemukoma anesu chari na mukoma tawanda mutambara if I'm not mistaken. Vanga vachitambotatarika asi vane makambani avo achiri kutangawo asi hanzi haiwa tiri kukiyakiya zviri kufamba.
Ya unambo kiyakiya but zvizvaro zvemusouth africa zvogona kumbokumanyisa mawiki apera zvakatombomosha mabhizinesi avamwe vanhu saka kutogara vakabatira ura maoko kana zvangotanga zvavo kuziva kuti iwo unenge uri pazero sati.
Ndiwo pane dambudziko ipapo.
Ya saka kunge uchiita bhizinesi kumba zviri nane than kuita bhizinesi usiri kumba kwako manje vanongomuka vakaputsa kana kungomuka va unova mombe unovaka vanovaka matanga avo kumbira kuisa mombe dzako mangwana wofuma wopanduka woti mombe ndedzidi. Ya
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Samson tinomushuvira rombo rakanaka.
Ya tokushuvira rombo rakanaka kuamerica uku.
Aiwa tinotenda zvikuru.
Ya toguna kuzongosangana rimwe gore kana nyika yedu yatisunungura.
Hongwa ndiro ratinoshuvira izvozvo.
Ya mwane manhira akanaka.
Okay, same to you. Thank you so much. Samson ike lapho usithinte eseKapa eSouth Africa. Yakhala ke linsizwa ithi hayi into kasihambi impela utophila ngokwikhiyakhiya. Zimbabwean, I'd like to believe everyone knows what kia kia means. Kia kia kujingiritsa esindebeleni bathi yahlanganisa yabamba lokhu bambe lokhwa. Iyo indlela abantu abanengi abaphila ngayo. Sikhangeleke ekhasini lethu leFacebook ele VOA Shona. Bayalova lapha balaleli uRichard Moyo uti yena chirongwa chakakosha ichi Studio 7. Tinoti Mwari akuropafadzei nevechidiki vose chero basa richinetsa muZimbabwe nokuti vazhinji vari kutengesa nokuva mahwindi. Aiwa tinotenda. Mkoma Richard Moyo and there is Samuel Semi Zamatira Hanzi, we can't do anything with ZANU-PF in Zimbabwe. Vakataura wani mkoma Samuel ve ZANU-PF zvikanzi tichakutongai kusvikira madongi ameranyanga. Saka if you are saying we can't do anything with ZANU-PF in Zimbabwe, maybe you won't do anything the rest of your life. You better change your attitude now. Anzi zve utapua gwenzi. Uyalova laila pana uti ko vangawana mabasa sei ivo vakapeza kare vasati vamawana mabasa acho. Good pointer there from tapua gwenzi. He's asking how can those who just graduated secure jobs when there is a backlog of thousands of other graduates who are still waiting for jobs? Moving forward, we have another caller on the line. Good evening and welcome, caller.
Hello.
Hello, Mtereru, wakadi yako. Aiwa, tinofara kana muchifara?
Tinofara, nini kuri fika muri koko.
Na, kuri bostere, kidiri uvota kuno kunasi.
Nini vota?
Ongo.
Alaki, kwenye muri nani kwa kubiri dhise kwenye kwa.
Koko yu kwa abiri zero ere. Dare raka tonga wani kuta, aiwa, zvinhu zvakaitwa pachena izvi.
Kakwebere,
Murugudaru?
Hey,
Aiwa zvichanaka. Saka ndokutaura nani apa?
Modesta Taringa from Pretoria, South Africa.
Modesta.
Yeah.
Okay. Saka kwamira sei Modesta ku Pretoria uku? Ari kuwanikwa here mabasa?
Ya, zvino ndipinda kuti vasvikira kunzvimbo kupi mabasa tinoshanda. But vachikumbira vamunangarwa kuti vanga vagadzirisa nyika because zvakatooma because vamwe mabasa vari kuita kuno vava kutotengesa miviri hazvi hazvitombotoiti zvinonyadzisa zvekuita vane Zimbabwe kunoku pamwe tichi inhamo kana kuti chii notakagara tinazvo but vanga vachimboya vachiona zvekuitisa kunoku pamwe vaikasira kugadzira nyika.
Zvakaoma chaizvo. Saka imimi muri kuita basa rei?
Ndishanda pahotel.
Pahotel.
Yeah.
So muri kutaura nevamwe vari kutengesa miviri. Muri kuzviona pahotel ipapo vachibuda vachivamwe vachipinda vamwe vachibuda vamwe vachipinda vamwe vachibuda.
Chiri chine vana vokumusha zvakaoma. Vabereki hapana zvavari kuona inhamo zvakaoma zvakaoma zvingambotoita vanotori nenzvimbo yavo yekuti ukapfuura nako une ukapfuura vangoona mota so vana Zimbabwe vahura inhamo vagona vokugadzirisa kuti vari ikoko vachirega wokuuya vashande ikoko vese pachero munhu akauya ari mwana mudiki asi kana 1 week anga kutogara nemurume vakanganwa zvavakavinga kunofisaka hazvakaoma.
Asi vamwe vacho vari kuita mabasa asina maturo iwaya munhu acho ukamupa basa vamwe vacho kwete vese munhu acho ukamupa basa anotoriramba basa racho aakutoda zvemustreet imomo handizvo here?
Basa kwedu kune mumwe munhu akauya ari gesti basa rikuda munhu mumba nova vachiti haina ndishandiimba but kuimira kuroda ndongona mata kuti dei vamunangarwa vangoita kuti mabasa vari havo kuzimbabwe ikoko vagone kushanda ikoko because zvekuuraya fyuta yevana kunoku chero ndokurudzira futi nevabereki vamwe vari kuzimbabwe vasina vana vari kuno kujoni vacharwadziwa mumwe vanhu vachiuya nemashanga mubezi because havazivi mabasa vanoita kuno zvakaoma.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa Modesta Taruvinga. Saa muri kuenda here kuZimbabwe pakisimusi apa?
Ya, ndikutovhara musi wa15 December ndenda kuZimbabwe.
Musi wa15. Kumba ndekupi chai?
Masvingo.
Masvingo uko?
Ya.
Ndine shamari yangu inonzi Davidson Mudzingwa yekuMasvingo. Manje ipapo ndarasika manje ipapo hanzani ndambosvika okay. Haimwe shamari yangu sotadzidza tese ine mukurumbira inoita zvemafirimu mumboiona pama pa SABC inombobuda ichiita mainterviews imo. Inombobuda apa neapo pa SABC. You know, he does my documentaries, my movies, saka here and there vanombomfeature ipa.
Ndoti vakomana itai basa rambai muchingodhiraivha matraki muchichengeta mhuri kumusha.
Aiwa, ndizvo zvakakosha izvozvo. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa Modesta. Thank you so much. That's Modesta Taruvinga there calling us from Pretoria, South Africa. Auya Kala Luntombazana uti okwenziwa ngabantwana vekhaya akubonayo ePitori. Eish. Tabanengi mani sebeyathengisa imizimba. Angazi ikuswela imisebenzi kumbe kuswela nje i-focus kumbe kuhlangene kodwa impilo elengozi enkulu leyo ukuphila ngokuthengisa umzimba mina ngimkhuhlane kulezi insuku South Africa very violent you know country yiloba yini iyeneliso kwenzakala kuwe lokuba you know ukukukhipha nje ukuba nguwe kwakho nxa ususenza imisebenzi enjalo biyahlupha kuyakwehlisa isithunzi 10 minutes before 9 o'clock sithathe njalo omunye umlaleli good evening caller and welcome hello caller hello ukukhanya luqumile oluqamukile ucingo lomlaleli lapha ngazi ukuba nangubani kodwa silabo abaningi abafuna ukungena kuhlelo badinge mic sikhulume labo ekhasini leFacebook njalo siye kuviwe yishona kuviwe indebele amboni lutho lapha ngazi amandebele njengokusho kwami earlier angazi kumbe linalila nkinga imsebenzi liyayithola yini ikho lingasihluphi kodwa ngiyazi akusilo qiniso lelo phakamelani elani phezulu lifone kumbe lisifakele inombolo zenu kuFacebook kumbe kuWhatsApp sizwe izitori zenu uBase Mother Banda okay we now have another caller good evening caller and welcome Ai, what? No faram, como anguka na mchifarao?
Chinane.
Simu zai nzwi, bichana. Mati bata murigubi?
Ndroku kubata ndroku marondera.
Kumarondera, kwa wazulu go. Gurisei?
Kwa kanito go, mabasa akuna go.
Mabasa akuna. Maka graduate arini?
And I need 2 years, another graduate.
Mane 2 years.
Yeah.
Mune degree gana out the diploma re.
Ne diploma re marketing.
Marketing.
Yeah.
Saga parish no muru shanda regana out the muru kiaki.
Tungo kiaki a masticum gulidos, but I need that gram.
Muru kiaki a se.
Okay.
Saga pamwezi mkoma Solomon munogona kuwana mari nekutengesa kwa mari kuita.
Nearly ma 400
400, 300.
Yeah.
Renti mogo badara marii gana uti mune imba yin?
Renti ni kuroze. Ma one something, one two. Because me, kishia, matiba.
Saga, iru nyazo balansa iri mariacho?
Iku balansa. Because, kinda ma shop maacho, ma profit, ya ningo wane, kino peri, ya kinda ma good.
Amsad mambo funga were neku neku tsaga omari kuma banki ku hurumende mumbo tikudzembishana business yenyu mumbo bva pamsika ipapo and try and diversify
and akambotsaya pa flyer mari kuma banki kutsimu business that money that dzire mari kutsimana
vakati chii vanhu vekubhenki vacho
vakati chingomira izvi kana kuti ndakaapply kanhu nosati after 2 months 2 months ake dzakapfuura izvinojato
dzabuda hapana
dzabuda hapana dzinogumara hapana
oko dzimwe shamari dzenyu dzakaenda kuchikoro dzamuri kuziva dziri kurarama sei
Hapana, hapana, zakango sika uma geto, mwarlo tindra tindirea.
Gosurao wachi kia kia?
Ya, wachi kia kia, wamundowa zara mmanchenja, mge chenge so marma siku.
Kwa mariajo, varikui wana gubi?
Walinki wana mara, minuti wana wana batani wana marika kawanda mancha.
Dambo waona goriria, you know, like last year, you move around mu mastrees, Harare, Blawa, you find munaka agabata zidina, remari, and mubanga akuna mari, like, what the hell is going on?
Ah, baga ito, kami ito, nukura kini, because, kini mashiku mkati.
Pakaipa mkumo wangu. Saka zvizva mungada ku ndiatumashoko mungada kusvitsawo ku nevakuru vakuru kana vakaterera pari zvino.
Tanokurudzira ngavabatani varonge zvinhu zvinoendeze mberi pari zvinhu zvinzaoma.
Aiwa, tinotenda nekupinda mchirongwa mukoma Solomon kumarondera uko.
Sakanaka tinotenda wei.
Yakhuluma ke lapho Solomon osithinte semarondera. Njengaba nemuyakhala uti hayi imisebenzi tololo kayitholakali, uti yena ule diploma ku marketing. Kodwa imisebenzi uti kunzima. Ngokunjalo wavula ke okuyistand kwakhe esupermarket lapho athi uthengisa khona okuzimpahla amayembe, you know, ngamabrokwa this and that. Iyo indlela umlaleli uSolomon ke aphila ngayo. 3 minutes before the top of the hour, if you can squeeze in one more listener, we will be calling it quits. Those who might not know, today across the United States, people are voting for members of parliament. They call it the lower house or the House of Representatives. They are also voting for members of the Senate as well as governors. So zindala zombili asazukubana iyo zala nkomoni and mapato acho are kukwikwidza bato guru rema Republicans irava Donald Trump nebato rema Democrats ibandla pela liga mnumzana Barack Obama. Okwa manje sikhuluma nje itale elikhulu ele Senate itale laphezulu likuma Republicans lilawula ngama Republicans, itale le House of Representatives elaphansi lilawulwa ngama Republicans njalo. Asaza ama Democrats azathola yini? And let's go to our last caller briefly. Caller, good evening and welcome.
Maswera Seven.
Taswera maswera wo. Yeah, hey. Go pachi dimbu. Maga graduate arini?
Ina angu adina kungo graduate. Andakango oto gumira form 4 zakatongo oma. Zakatongo jamba boda. Jika uya ukuno kukamboshanda kuma prazi. Kwa tili kuno kuma prazi.
Kupi kwa South Africa?
Kwa South Africa kune kune ma prazi. Kwa Eastern Cape ni ma grade.
Ire kubatika ere mari?
Unoibata si, unoibata ni mseledura, ingubatu zumanya.
And I'm sorry we'll have to leave it there. Wineta, batisai, and this is it, Zimbabwe. Thank you so much for listening. Let's make another date next week. Same time, same platform. And with yours truly, good night, Zimbabwe.